A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, April the 4th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the aftermath of Tropical Cyclone Idai, which ravaged the country, especially in Chimanimani, Chipinge, Bikita, Gutu, and Zaka areas. To join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back. As you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Panopachina, chemazimai musakanga nwe. And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms. So, to join in the conversation right now, if you haven't liked us yet, like us, or please go to VOA Shona and VOA Ndebele, and you can join in the conversation right now. As we speak, the government says the official death toll has risen to 339 in Zimbabwe, with 158 bodies being identified in Mozambique and 300 missing so far from Cyclone Idai. Information Minister Monica Mochangwa told Studio 7 today. President Emmerson Mnangagwa and some members of his cabinet, including 18 opposition party leaders who are part of the National Dialogue, visited those affected by Cyclone Idai in Chimanimani today. But missing was the MDC president, Nelson Chamisa, who at the moment is not part of the dialogue. So President Mnangagwa promised those that are affected by Cyclone Idai that everyone would be catered for and will be resettled in due course. Government says it has so far released 100 million as it intensifies its effort to assist victims of Cyclone Idai by way of restoring basic infrastructure and ensuring that the affected people access food and other basic necessities. Meanwhile, Zimbabweans at home and abroad are continuing to fundraise for those affected by Cyclone Idai. A Zimbabwean based in Ohio here in the United States has raised nearly $100,000 through a crowdfunding application on GoFundMe after initially setting a target of $10,000 for people hard hit by Cyclone Idai, which devastated, as you know, the Manicaland and Mashingo region. Freeman Chari, a biomedical scientist and software engineer, has raised to date $98,610 in 18 days. In the fundraising campaign that has attracted over 2,074 people online donors. Let's take a listen at an interview I had with him earlier on Skype on what drove him to start this initiative for those affected by Cyclone Idai. We are now going to take a listen to an interview I had with Freeman Chari on his initiative to fundraise for those affected by Hurricane Cyclone Idai.
Every cent that we are taking out of this is going to be accounted for. We are going to have all the accounting in place. We are going to produce all the receipts of the things that are bought, because that's the emphasis we have. It's all about transparency. So we are going to make sure that everything that we buy, it shall have a receipt and shall be accounted for. And if we do get any volunteer companies from the good auditing firms, we would really appreciate appreciate to have them on board, and also, you know, just to have a second look and, you know, give confidence to the people who have given us, you know, their confidence in holding their monies.
And which organizations are you working with on the ground? We've heard of reports of politicization of some of the aid that has gone in there. How are you ensuring that your aid reaches to the right people that you're trying to target?
Yeah, so first of all, I have to say that, you know, this was an emergency, and it has been complicated by the fact that there was no ground transportation into Chimanimani. So everything had to be airlifted. And we only had five helicopters, especially in the first week. We actually had two helicopters, and this was supposed to save about 2,000 square kilometers with about 20,000 people. So it was a complex situation, but you know, we have been working with people just to you know, within the community, so that they tell us where they are, you know, where the food or the clothing should be dropped off. And I understand there has been you know, a bit of problems here and there, but over the past week we have seen greater improvement in the deliveries as the rains stopped and as the roads started to open up.
Who is Freeman Chari? What drove you to, you know, take up this challenge and to really run with it? Is this the first campaign that you've done?
No, it's not the first campaign. Well, I'm based here in the United States, and you know, every Zimbabwean who is out of the country, you know, mainly not out of their own volition, really wish you know, to go back to Zimbabwe. So we stay in touch with things that are happening in our country. So for me, it was a no-brainer. When my country is in trouble, I have to rise and try to organize other people to also respond. So this was not our first campaign. We have tried different initiatives just to help back in Zimbabwe.
After the 100,000 that is your cap as of now, where to next?
So, yeah, the 100,000 is just a goal that we are putting in there so that we can encourage people, so people can see that, you know, we are not stopping. We need to reach that goal. But when we reach that $100,000, it doesn't mean that the campaign is stopped. You know, we need more. The people that have been affected, there are a lot. And, you know, if you see the destruction in Chimanimani and Bikita and other areas in Chipinge, you would realize that this is going to be a long haul, and we will need as much resources from the private citizens, from the corporates, and from the government for a good time to come.
Talking about the government, how have you been interacting with them?
These things are complex. For example, one of the projects we are about to undertake involves, you know, building latrines or toilets at a school. And we can't just do that. We have to work with the local government. We have to work with the school, the local government, and other entities, so that they tell us where exactly can you know, a toilet be built. So we have been coordinating with them. We have not faced any pushbacks from anybody at this point. And it looks like everybody knows and understands that it's not time for politicking. It's time to get things done.
That there was Freeman Chari, a biomedical scientist and software engineer based in Ohio here in the United States. He's a Zimbabwean who has been fundraising for those affected by Cyclone Idai. Munasi muchirongwa chedu che Women's Roundtable tichange tiri kutarisa dambudziko riri kutarisana neavo vakasangana nedutu mpengo re Tropical Cyclone Idai kuManicaland province nekuMasvingo. Nasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa vari munhaurirano yeNational Dialogue vakashanyira Chimanimani. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vange vasipo pachiitiko ichi sezvo vasati vapinda munhaurirano idzi. Regai timbonzwa kubva kune gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamusoro pemamiriro akaita zvinhu ikweyo kuChimanimani, uyezve kuti vangani vanhu pari zvino vari kunzi vakashayika mudutu mpengo iri reCyclone Idai.
Dambudziko rakasvika iri rakauya rikakanganisa upenyu hwevanhu vemuZimbabwe. Hazvine politics kuti zvine basa nevanhu vemuZimbabwe kuti vakabatana upenyu hwanhu hwechimane mane hwanyere nyika vanhu dambudziko rakasvika kuchimane mane rakakura zvikuru namba iri pa339 vakafa and another 300 missing saka tinongoramba chiiting until tapedza effort dzese dzatingaite because pari zvino vakashaikirwa nehama dzavo kana vasati vaona kuti hama yavo yaka iri papi mutumbi wayo uri papi and isuti nemaefforts ese ari kuitwa nokuti sokuziva sekuzwa kwamakaita kwakauya masmithing dogs akatsvagwa napuresident Mnangagwa kuti auye abatsire kuti vasnife tatoenda paarea pavakaita smithing pane maareas ayaonekwa nemasmithing dogs ivavo kuti vanopfungidzira kuti pangadaro paine mutumbi wemunhu wakangofushirwa ipapo challenji iripo ndeyekuti pane mazitombo mahombe ekuti pakutoda maarkeologist asina points ayakuonekwa akuzikanwa mabodies akadhiscovhe kumozambique ari kusvika iwo about 158 vanhu kumozambique vakatora mabodies vachitoona kuti vakangwa asi akadaro aitozoshata neukama hwedu uri pakati pedu nemozambique vakatotora vakaviga asi vasati vaviga nokuziva kuti hama dzevanhu ava dzichazouya pamwe chizotsvaka vakatora mapictures vakaviga muguva rake rake saka isu sehurumende nepamwe chete nevanhu nemadzishe ikoko tichaona kuti nguva ichasvika nekuti vese vane hama dzavo dzisati dzaaccounted for vakatorwa madna also kuti kana zvimwe pakaonekwa mabodies anenge aita decomposed anenge asingachagoni kutiudze kuti ndiani madonations ese ari kupiwa nevanhu vangave vemuzimbabwe vangava maindividuals angava macompanies angava ari kubva kunze kune dzimwe nyika kana kune mamwe maorganizations ari kurekodwa ese we not received any report of donations being diverted
apo tiri kunzwa isu kubva kuna amai Monica Mutsvangwa avo vanova ivo gurukota rezvekufambiswa kwemashoko vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu pari zvino asi regai timbonzwa kubva kune vamwe vagari veikoko kuchimanimani nezvavakatarisana nazvo
makasimba here
aiwa takasimba kwakamira sei kuchimanimani mukoma Herbert nasi
ngori nano hapo nehapo tangati kutombobva kwauya vamunangagwa kuchimanimani
tisananguriro kuti zvafamba sei kwamaenda uko vati vamunangagwa
vanga vangopfunisa vanhu kupa vanhu chikafu nekuti vachazoona nzvimbo yekuti vagarise vanhu patsva vakapfanyirwa dzimba ne
mawanikwa muchipiwa mukana here wekuti mutaure nhuna dzenyu kune mutungamiri wenyika
hatina kuzokwanisa hedu nekuti zvange zvakawanda zvaaitaura plus futi anga asina nguva yakakwana ndingati 45 minutes
ndevapi vamwe vanga varipo vanyarikani pavasvika ava vamunangagwa
vanga vane mutedzero wachienga
vati chii vachivenga kunemi vakatarisana nedambudziko iri
vange vari kungopawa kurudziro dzekuti tishandise mamosquito net etakapiwa nekuti kurudzira kuti tisamwe mvura yemumarwizi iri kuerera
hello
hallo makadii
ipo makaita wana
aiwa tiri nani hedu tiri kubhuya nani
muri kubhuya nasarudzai kubvenyika kuchimanimani kungori nano hako kungotyisa kwokuti yei magariro acho manyika akungotye mvura zii
kwakazombonaya here mushure mekunaya kwakaitwa kuyako
kunongonaya tuma remshowers chete asi unongogara uchingotonga ngozwe mhepo unonge autoti zvatouya hezviro zviya
saka nyamushi zvahamba sei maenda here kunoona mutungamiri wenyika
nhasi nana angu kwanise kuendeyo basi pane vatoenda zvavo
vari kuti chiinyi vaenda
vari kundobhuya kuti mutungamiri uri kundokurudzira anhu kuti vadini tichavabvise munzvimbo dzakashata tei asagire pekuenda pavanasi hatichazivi hedu sezvo ari mutungamiri asi zvinyowani asi nehangu papfungwa dzangu ka taibatokumbire kuti mwetinogara pasi pemakomo saka dai vaedze kuti vangatitsvagire pekugara pa
Aiwa, tiri kunzwa apo kubva kune vamwe vagari vekuChimani Mani vari kutaura ivo kuti nhasi vawanikwa ivo vachienda kunosangana nemutungamiri wenyika, asi mudzimai achiti kwete iye anga ari kumba sezvo anga ari kutaura kuti iye pavari kugara pari zvino imba yavo iri pakati penzizi dzakawanikwa idzo dzichinyuka mushure mecyclone Idai. Asi tine munyarikani wedu wekutanga, we are so lucky we have on Skype one of our, you know, valued guests who's going to be helping us in the program tonight in the Ndebele, Maureen Ansah, based in Kentucky here in the United States. Welcome to the program, Maureen.
Thank you, Marvelous. Good afternoon, listeners. Linja Anisa, doing a little selection in Kentucky.
If you can just tell us in Ndebele what your view is as to what's going on in Zimbabwe. Are there any efforts being done there in Kentucky to help people in Zimbabwe?
Actually, sikhe sakontributa abanye bethu kuma online forums, kuma lekhaya directly. Fresh in a Box has been doing a few things. So bebethatha le mali lama second hand lama used items, sikhe sancedisa lathi safaka izandla sancedisa ukuthi bancedise abanye bethu abasechimani mani.
Also, what's your view on what we've been seeing happening, you know, regarding the actual aid that's going to the people?
It looks like it's slow. Slow ambition, of course, will challenge you to some man's pants, you will not tag. Uhulumende ngayancedisa ngokuthi balungise imigwaqo first, kwenze i-logistics zokuncedisa abantu basechimani mani kuflowe faster, kwenzakale faster. Because bona ngalo kungenceda abantu ukuthi umgwaqo ilungiswe, ilokhuze ukuthi udaka lungalokhuze abadlulayo mabi stuck, bahambise uncedo lonke khona ngale. And then kube le centralization ukuthi kube lokuthi abantu bafakwe kuma-shelter, ukwenza ukuthi la kube abantu baregister, ukwenzela ukuthi bancediswe ngokwakha futhi imizi yabo.
Were you able to actually speak to people from home to find out what their efforts are regarding, you know, relief efforts for those affected by Cyclone Idai?
No, personally, no. Mina angila sloving zazi khona ngale in that area, but I have friends abavela khona ngale, so I've just reached out to them ngakubakhulumisa ngabanika ama contribution amancane ukubakhuthaza nje ngomthandazo upliftment. But otherwise, I'm not involved in any way directly in my efforts. As I said, I have made small contributions in the NSMB.
Please, can you please hang on while we just welcome our viewers here on Facebook? Tino Chingamiza Clifford Liwayo Aripana, I'm watching you from Alberton to Johannesburg. Mainiko, varikuti maswera seiko. Anzina mainiko, this is really sad. Yes, mainiko, shakaoma, shakadaro. It's Labelle Chirene, arikuti pachipa amwe, I'm watching you from Cape Town. I watch Tino Chingamiza I. Yvonne Kumala, arikuti evening, sisima. I'm watching you from Pretoria. Courtney Mepi Courtney, and I'm watching you from Cape Town. Moses Beta, I'm watching you from Johannesburg. It's Tsitsimo Singa, and I'm watching you from Cape Town. Famba Nero, thank you, Freeman. Ariku kwasai uye zvachitenda mukoma Freeman Chari. Avo vane homwe iri kuunganidza mari ichange ichienda kunobatsira. Yatotanga kubatsira avo vakatarisana nedutu mpengo recyclone Idai. Mutonge Shire nakuti mai mutsvangwa chikumbiro chedu, please vanhu ngavasawanikwe ivo vachiba madonations. Gamuchirai machokota, ari kuti I'm watching you from Cape Town. Saka kune avo vachangobva kupinda muchirongwa, tiri kutarisa isu zviri kuitika panyaya yedutu mpengo yecyclone Idai. Pachirongwa chatamboita mangwanani pane vamwe vanga vachichema chema vachiti vanga vachida kuziva kuti ko chii zviri kuitika nyanya kune vana vadiki vakawa nikwa iyo vachirasikirwa ne ana baba namai vavo nherera dzasara, chii chiri kuitika kwavari, zvimwewo zvatichange tiri kuona chiongorora kuti zvakamira sei pari zvino. Regai timboenda kuna Salim Lambo ari pano weplatform for youth development. Makadiko?
Tinotamba mwakadini.
Aiwa, tiri wadii, kwakamira sei kwamuri ikoko?
Situation nature ya kuita ichitanani ndai ya kutemfuta
Sisisalimbo famba ifamba imbijana nhare dzenyu hatichanzwika manje. Your line is not clear, my sister. Nhare dzenyu manje hatichanzwiki.
All right.
Waifafunda kukunzwa itaura izvenyu.
Okay. And then the city. Ezvinezvi mvura ya.
Nhare dziri kuita jealous, sister. Regai tidai also, regai tikufonerei back. The line is really, 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 really bad. So we're going to call you back. Unless maybe if you move around a little bit, because here we have Salim Mlambo from Platform for Youth Development, and she's out there in Chipinge. So we wanted to hear from somebody who's on the ground, but unfortunately, her line is not very clear. So I'll come back to you, Maureen Ansa. You were just hearing, they were hearing from Maureen. I don't know if you could hear what she said. So what do you say? Like, you know, there was a lot of concern, especially from some people who have been following what's happening, this disaster, that maybe there's a lot of emphasis being made on relief efforts, but what about the issue of those offended by this disaster? What's your view in Ndebele?
Yeah. Kona kunzima mina engufisayo kakhulu ukuthi inqaso kubonakele kunje kube le organization ngoba le organization into zonke zicentralize labantwana abalahlekele ngabazali babekwe kuma shelter babekwe kwezinye izindawo badinge izihlobo zabo abanye ngabalezihlobo ngibona ngani the biggest thing the biggest challenge i organization ngizwile omunye uthekho khona kungatshontshwa and it's true abantu unfortunately bayathatha iadvantage nxa kule tragedy age. So enye into engaba khona nje ukuthi nxa kungathi kungaphumelela abantu bathola usizo kube le centralization kube le organization ukuthi kuflow nje even if kungaba le center where it's, you know where it's okulemgwaqo ehambayo and then distribute from there usizo. I've seen a lot of Zimbabweans have contributed a lot of resources imali lempahla kodwa engakakuboni organization ukuthi kuthe kule ndawo enje and the number of my volunteers as a distributor lokhu okufuneka kathesa ukukhulu shelter yabantwana shelter yabugugu labo khulu abakhulileyo abazali bethu abakhulileyo and then of course ilokhu zen ukudla lokhu zen again i logistics yizo ezibona ukuthi mbona ngani nxa zingalungiswa kungenza ukuthi usizo labantu bechumani mani basizakale masinyane
Being based in Kentucky, then what do you think Zimbabwe can learn from some of the, you know, relief efforts you've been seeing happening here in the United States, in areas that have been struck by disaster? Can you share? Maybe some people listening out there can benefit something. What do you think Zimbabwe can learn?
Yeah, actually, I'm in the logistics industry here in US and transportation. So what I've seen and what I've seen the government do. Is that the government, for instance, there was the hurricane in Houston.
Mm-hmm.
So we worked a little bit with the government then. The government, which is things like gloves that were needed, things like first aid items, which is Hampi Singer in Houston. What happened to the valley traffic in Houston? By again, it traffic who pela air who comes to see us. As Zimbabwe, like we are saying, we are going to go there. We are going to love our our Inkulumo endwe Zimbabwe should have taken responsibility ukuthi bakhangele laba abavulnerable laba abadebevelwe abafragile bonke izalwazi labantwana ukuthi no ingozi yeza la ingozi lenxa isiza buya nini ngabaleka nini le ku higher ground bese bencedisa laba abangakwalisi ngoba it's not everybody that could make it so being prepared and it was one thing that could have helped the people of Chipanimani. The other thing ukuthi nje everybody ukuthi uhulumende ancedisa abantu one way or the other konke ngokulokhuza ngoba yibaba ngaba le structure lapha kula i-military gets involved a lot nxa kulama disasters. I-military yeZimbabwe iba involved ukudubula abantu kuphela, ngaba ba involved lokuthi basave ama lives, they can be part of the solution. So mina ngibona those who are trained laba ku-medical fields, laba ba who are physically fit, yibo bangangena bencedise ukudubulula.
Thank you very, very much. I understand. Salim Mlambo is back again. Muripo ere panare?
Makalini.
Buya henyu kwakadini iyoyo?
Unono zviri kutenga zviri kuita nani. Mvura yana yakanaya maningi yadzakira mvura haisiri kunaya. Vanhu vachiri kuunza chikafu zvakanyanyisa. Tinobonga maningi ngendaa yekuti chikafu chiri kuuya, mbasa, zviro zvakawanda zvekupedzera zviri kuuya. Chiri kungonesa kungoti njira yokupa chikafu yakona ndiyo yetingati tichiri kuchema chema ndiyo. Ita yokuti vari kuita kakudzvanyirirana pakupa chikafu kona apapo. Asi ezvinezvi ndingati vanhu vakawanda vakuvhurika vachireketa ngemaexperiences avo ngekuitika kwakaitika mvura iyi yakauya yakawanda. Ndadziri kubuda muntaraunda makona inda dzinorwadza maningi. Vamweni vachiri kuona mwiri yehama dzavo dzakatamika. Vamweni vana vatangawo kuenda kuchikoro ngekuti zvakuoneka kuti mvura isisiko yakawanda. Saka ndingati panguva dzinedzi zviro zvaanani zvakutenga zvakuda kunomalaiza. Mapato amweni avhurwa, amweni mabridge ari kutenga ari kunasirwa kuitira kuti vanhu vakone kuhamba kuntaraunda dzavo
dzakatamika. Mombuya henyu nechindevele kuti zvakamira sei, moti taurirawo kune vamweni vada kumbozwa.
Okay. Ngati ovakatesi amanzi asingati senihlele endaweni lapha, izulu alisani, sokutshisa kakhulu, sokomila futhi. Ngokuthi sifuna ukubonga kakhulu ukuthi ukudla esikutholayo kuningi kakhulu. Abantu abaningi babathumezela ukudla, impahla, ingubo, izinto zokuncedisa, lezitsha zokupheka sibili. Kodwa isivele esilubonayo okwakathesi ukuthi indlela abantu abanikwa ngayo ukudla yiyo engathi ekhathazayo. Kuyukuthi abanye abebandla elibusayo banika abanye abantu ukudla ngendaba yokuthi basemabhukwini abo bamele benike ukudla, bencutha abanye abantu abamele benikwe ukudla. Kodwa okwakathesi singathi le migwaqo isivuliwe, amabholopho amanye sangathi alungisiwe ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuhamba endaweni zabo ezijeneyo abavela khona. Abanye abantwana sebekwanisa ukuthi behambe esikolo ngoba sekubonakala ukuthi idanger yokuhamba ayisekho. Enye into ekhona okwakathesi imizimba eminye ilokhu ibonakala, sokulokukhala okukhona okuningi. Abantu bebona imizimba yabafi, izihlobo zabo kumbe abangani babo, omakhelwane. Enye into ekhona ekade ngifuna ukuyitsho, bengifuna ukuthi sokutholakala ukuthi abantu abaningi sebevuleka, sebefuna ukukhuluma ngendaba eyayenzakalayo lapha. Ezinye iindaba esizizwayo lapha yindaba ezibuhlungu kakhulu ngokuthi indaba le yabehlela njani. Kodwa okwakathesi singathi sokuvuleka, sokucaca ukuthi ukuhamba ngamafitshane.
Thank you so much. Please hold on the line. Maureen, if you're just still on the line, if you can comment on what Sali Mlambo is saying from Chipinge, before we let you go, what's your view?
No, siyabonga Sali. Akukhulumile ekugcineni ukuthi kuyasikhuthaza, kuyasinika le temba ukuthi abantu sebethola usizo. Nxa sokuwomile, abantu sebehamba-hamba, abanye sebekwanisa ukuthi bahambe bayethatha laba abafileyo. Kuyasinika ithemba nje, siyabonga kakhulu. Siyajabula, simalani bantu besichimanimani. Siyalithandazela, sizalincedisa lapho esikwanisa khona ngokufaka ama-donations. Siyabonga futhi abaningi abadonethileyo ukwenzela ukuthi bathole ukuthi badle futhi. Hopefully they can rebuild imizi yabo, impilo yabo ibuyele back to normal.
If you can say the same thing in English before we let you go. Thank you so much. Just to wrap up.
I said that what she said is very encouraging.
Mm-hmm.
We're happy that the people of Chimanimani eventually getting some access to some areas, and maybe normalcy will be restored shortly. So what the caller on the ground has said is very encouraging. We're happy. We'll offer our support and our prayers for the people of Chimanimani. We hope that they can go back to being normal again and rebuild their lives. Our condolences to those who lost loved ones. They are in our prayers, and I'm happy they're getting, they're finding some of them so that they can get closure and give them a decent burial.
Thank you very, very much, Maureen. They're speaking to us from Kentucky. You have a blessed day.
Bye-bye.
Bye-bye. Sisi Salim Lambo, tombodzoka kwamuri. Pane vamwe vanga vari kuvhunzawo kuti pane vana here vakarasikirwa nevabereki vavo vasisisina vabereki. Vana vakadai vari kubatsirwa sei munharaunda yamuri iyoyo?
Vana varasikirwa ngevabereki tinavo, eya. Vamweni vazhinji rakona vana vakarasikirwa especially ngemubereki umwe.
Mm-hmm.
Vana vakawanda vanga vachimboedza vamweni vanga vachimbobetserwa ngevanhu vekumachurches, vamweni vanga vachibetserwa ngemaneighbors, totizve vamweni vanga vachitobetserwa ngehama dzavo. Asi pane maorganizations anga achibetsera vetrauma vayana vaiedza kuti vamboreketa-reketa nevana vona vavo kuti vaoneke vechivakansela kuti zvikone kuashirika zvekuitika zvonezvi. Asi zvetiri kuita zvinezvi isusu sePYD tange tichiedza kuti tikama nedatabase yokuti tinyatse kuba nemanumbers ekurekodha kuti vana vakanyatsa kuwirwa ngedambudziko iri vanganai.
Mm-hmm.
Asi varipo vakawanda, vamweni vacho vari kutokorera kuenda kuzvikoro ngendaa yokutoti havasisina even mauniform okuendesa, havana magwalo, havana mabhege kutwarisa iwo mabhuku akona. Saka tichiri kumboedza kuti tione kuti vana vakadaro tingavabetsera ngenjira iri, asi variyo.
Mm-hmm. Maybe if you can tell us in Ndebele the same what you've just said in Shona. I know you're saying that there are some children who have lost maybe one of their parents and you're trying to see how these can be resettled. But if you can say the same thing in Ndebele, please.
Oh, okay. In the record, we think that the necessities of a cool is governed as a single as a human man. In the corner, I want to know what is the name. Ngomzalo oyedwa, abanye bakhona abangaselabo abazali bobabili. Okwakathesi thina njengenhlanganiso yePYDize sizama ukuthi sibhale phansi sibazi bonke abalahlekelwe ngomzali kumbe ngomunye kumbe yibonke, kodwa abantwana abazintandane sisilabo sibili abalahlekelweyo abangasayi lasesikoleni ngendaba zokuthi abasela ma-uniform, abanye abala mabhuku, abanye vele abasweli abantu ababanakekelayo. Abanye abantu ezinye imuli sekuyukuthi yizimuli esekuthi basele bazintandane kuphela, bayagcinana bona ngokwabo. Okwakathesi lawa abawathi ngama-child headed families silabo, amanye ama-circumstances okuthi abantwana ubathola benjalo. Kodwa okwakathesi besizama sibili ukuthi sike sibone sibabhale phansi ukwenzela ukuthi sibe nesiqiniseko sokuthi bangaki, imizi yakhona mingaki elabantwana abazintandane okwakathesi. Kodwa abanye abantwana bahlala lezihlobo, abanye bebehlala komakhelwane, abanye bebegcinwa ngama-churches abo ezindaweni ezihlemeyo.
Mm-hmm. Also, sisaka zvamira zvakadai woso sangano renyu riri kubatsira sei nekuti vamwe vangada kuziva kuti iyo platform for youth development basa renyu nderei munoitei ikoko?
Okay, isusu mushando watandichiita tandichihamba tichisensitiza takaedza kuti tironzere vanhu vakawanda ngedambudziko ranga rakaitika unono.
Mm-hmm.
If you recall, pakatotangisa cyclone idai nei, takatotanga kuedza kutotumira maarticles, kutumira even mafotos ekuti zviri unono hazvisiri kuita.
Mm-hmm.
Asi chine chiro chatanga tichiedza kudetsera ndicho kutonyora pashi vanhu vasisina mizi, vanhu vasisina varasikirwa ngehama dzavo nokutobetsera vamweni ngekutoendesa chikafu nembasha ngenjira dzona idzodzo. Chimwe chiro chatakakona kuita kutolinkawo amweni maorganization kuvaronzera kuti pane dambudziko rakadai, taizokumbira kuti mutidetsere ngenjira dzakadai kana muchikona. Saka isusu ndoo njira yatanga tichiedza kuti tiite kuti tikone kudetsera dambudziko riri kune vanhu vekuChipinge neChimanimani.
Tinoona kuti kuChimanimani nyanya ndo kwakawanikwa kweirashika kana kuti kwakashaika anhu akawanda. Ikoko kuChipinge vanhu vakarasika vakawanda here, vakashaika vakawanda here?
Isusu unono variyo vakatamika ya, asi avazi kuwanda zvakaita kuChimanimani. Asi tinavo variyo. Ezvinezvi yandiri kutomupa nhamba it's not a confirmed figure hayo, inhamba yatamboona isusu pachedu seorganization tarekoda about 29 maconfirmed deaths evanhu vemuarea yemuChipinge yemene. Asi tinozwa kuti vakati wandei, asi vanhu vakona vamweni havasati vaona mwiri yehama dzavo, saka tichiri kuningira kuti tinyatsokuziya mafigures acho.
Okay, imbobatai makadaro zvenyu. Regai timboenda kune vamwe vagari veikoko kuChimanimani, tinzwe zvavari kutaura zvavanga vari kusangana nazvo pari zvinotombonzwa kubva kune vagari veikoko kuChimanimani, tinzwe kuti zvii zvavanga vari kutarisana nazvo pari zvino. Tine audio yatanga taisa yevagari vekuChimanimani. Regai timbonzwa kune avo vanga vari kutaura vari ikoko kuChimanimani kuti zvii zvavanga vari kutarisana nazvo. Regai tichingamidze zvakare vari pano palive feed yedu. Tina Watson Mtau ari kuti I'm watching you from Brits in South Africa. William Shevai ari kuti watching you from Botswana. Chiregai tinzwe kubva kune vagari vekuChimanimani nezvavakatarisana nazvo.
Jehovah Marita Padara, Yangwe Chipinge inochema, Jehovah Marita Padara, Pakauya dutu rinemvura, rokuparadza misha yedu, Pakauya dutu rinemvura, rokuparadza zvifuwo, Pakauya dutu raityisa, rokuparadza hama dzedu, hama dzakaparara varumewe, vanokuparara semhuka. Zvino zvakapera varumewe semazuva ano maripindirai pakadai.
Idzi rakaerera nemvura, saka takutendera nekusi eino. Hatiendi napo, saka tokumbira kuti mutigadzirewo bridge. Ndonotangwara isu kutoenda kuchikora. Takunonoka, takunonoka. Tirikutya futi motikari kuti tinotsikwa. Nekubridge iyi. Vasuti vaiti tianozokwanisa kutsikwa.
Kweshe kimi, mandarume mushowani. Tatirwa mapaipi esa about 3 kilometers emapaipi. Pipeline yacho. Yese, mandarume mushowani. Irrigation. Yakauya mvura ndoyakaa yakarova mapaipi acho esa ikatsika nawo. Mamwe acho tiritarisa kuti kapanotsera mvura maybe towana 1 or 2 mumvura macho. But mazhinji anenge akatoenda. Saka kusina water supply kunenge. Then kuchakowa pakaita sanitation kuti where nerenenge yacho mugero wacho futi.
Misha dzirimo dzakaita breakdown panapo. Kwete mashops emuri kuona aya. Mashops aya. Vakabva pada kuende vana vakwana 4. Vakada kutorwa vakadzikirwa nemvura yaiye pashop iyoyo. Vanga vachiitawo maproject avo ekubikawo sadza mashopu nekudii nekudii. Yese pane restaurant yakapinda mvura. Bridge ndoranga chikuponesa. Hapana yu amu mabasa tu kuita mzimbabu. Mabasa tu kuita ndio yu mashop siyo. Sa kwenye 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 hapasi na chitiziyo kwa msukubata chitinichi. Kudaye sa hizira varugu msukuro. Unga uru mtunga miri uwenyika, unga uru mtunga miri wakuti ngewe zano pf WMGC. Unga uchidi uchidi kuti mapop na urusangana urusangana wana mzimbabu. Saka adai nika ya zogu kuru 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 pesa paitika pf na kada ngedabu kuru kuru mapisha adambuka iliwele chibatia pangwepo. Tofa tadi, tofa tazi
Tiri kutambudzika nekuti dzimba dzakaparara. Vanhu vari kusungurudzika nepekugara. Hatina pekugara. Taizvi tiri kugarara panze. Mabridge akatorwa tiri kusungudza nevana vechikoro. Vari kutambudzika nepekuyambuka road kuti vaende kuchikoro. Vari kutenderera nekurumain road nefamba mota dzakawanda. Saka tiri kutotyira zveupenyu hwevanhu.
Pari zvinezvi mvura ndiyo yadzikira. Asi takawandirwa zvakanyanya. Hanga akawanda. Vamwe vedu mupani wakatotorwa akaenda kodzikira. Akaenda kodzikira akaoneke kunyanyadza.
Ichocho changu itozo.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune vamwe veavo vakawanikwa vachibatwa nedutu mpengo recyclone Idai. We're hearing there from some of those that were affected and are still affected by cyclone Idai. They're really recalling what happened to them and what's still happening to them right now. And the biggest call right now, they're saying, is for bridges to be fixed, especially the young kids that want to go back to school, because they're saying that they're actually afraid to cross rivers because the bridges have all been destroyed and there are a lot of water holes. I spoke to a mother earlier on who was actually saying she didn't manage to go and meet President Emmerson Mnangagwa, who was in the area today, because she wanted to stay with her kids, because her house or where they live, they were left marooned right in between two rivers. So she was scared that if the kids get out of the house, they will, you know, perhaps be swept away by one of the rivers that surround them. So this is what we're hearing from the ground. Regeti verenge pane zviri kunyorwa nevamwe vari pano. Pana Mav Royal T. Shiri akuti I'm watching you from North Pritt, kunoku South Africa. Watson Tawa akuti I'm watching you from Brits in South Africa. William Shavai akuti I'm watching you from Botswana. We have on the line an architect from based in South Africa, Zimbabwean architect Leslie Musikavanu, we were going to talk to him and just understand a little bit about this area and what he thinks might have happened and, you know, what could be the future of that area. Hello, Mr. Msikavano.
How are you?
I'm good. Can you just tell us, you know, what's your professional background and what do you think of what happened in Chimanimani?
I'm an architect and a student of ancient knowledge.
Mm-hmm.
And also a property developer.
Yes. So what do you think actually happened in Chimanimani and what could be the way forward as you see it?
Chimanimani is an area of interest for myself in some of the acquisition of knowledge that I have been pursuing.
Mm-hmm.
Now, in order to understand what actually happened, I think one has to look at the terrain,
mm-hmm.
And also look at what geographic phenomena influence a lot of these storms and their trajectories.
Mm-hmm.
So the affected area in Chimanimani is directly within the cyclone pathway from Beira. So if you look at where Madagascar split during the continental drift from the main continent of Africa,
mm-hmm.
There is an indentation right at Beira that influences the directional pathway of these cyclones.
Mm-hmm.
The land is predominantly flat all the way up to the eastern highlands of Zimbabwe. What this means is that the cyclone has got lots of distance in order to accelerate and build up strength and speed,
mm-hmm.
before it gets to the Eastern Highlands. Now, the Eastern Highlands is a geographic formation that was formed millions of years ago by continental plates that shifted.
Mm-hmm.
So as the cyclone accelerates and gets to the Eastern Highlands, it then, as it elevates at the mountain, it slows down in speed and strength. And as a result, it then drops everything that it is carrying right in those locations. Now, if you look at the windward side of the eastern highlands of Zimbabwe, most of them are granite formation.
Mm-hmm.
That were formed by molten lava years ago. And in most cases, these tend to be very smooth in profile.
Mm-hmm.
But the ones in Chimanimani are peculiar in the sense that they look like they have been battered over the years by flying objects.
Mm-hmm.
And as a result, so granite normally splits in straight lines, very similar to the rocks that were used at Great Zimbabwe.
Mm-hmm.
Because of its chemical structure. So the rocks that were then found.
Yes, I was going to come in there because, you know, everybody's amazed that where did these big boulders and rocks come from?
So they came from the windward side of the Eastern Highlands. So if you look at the rock formation, just as the mountains climb up, those are exactly the rocks that were carried over 40 kilometers to where they eventually landed at the village that was disseminated in the carried away.
Mm-hmm.
Now, the other interesting phenomenon is that the Chimanimani escarpment also has some interesting geological phenomena underground,
mm-hmm.
where you have a very complex system of caves that are filled with water,
mm-hmm.
Similar to the ones at Chinoy Cave. So this system of underground caves goes all the way to the Indian Ocean.
Mm-hmm.
So imagine, if you will, you've got this underground cave system. And then you have got water under pressure that is now moving in a westerly direction.
Mm-hmm.
What happens is then it also then pushes the underground water backwards and causes earth shift.
Okay, because let me just hold you there, because tichitaura nemamwe madzimai vanga vari ikoko kuchimanimani vari kuti ivo pakapera cyclone idai ii vakaona pane nzizi dzitsva like imba dzavo dzaapakati penzizi dziviri. Chii chai chakaitika ipapa?
Ndo zvandikutaura izvozvo kuti mvura yakadzoka ikaita kuti makomo nevhu zvikoromoke pasi.
Mm-hmm.
Kwakudhonza ivhu nematombo zvese zvakupinda makomba ari pasi pemakomba.
Mm-hmm.
Pachinyakare vanotaura nezvazvo, asi mazuva ano hatichateerera kachinyakare.
Pachinyakare vaiti chii?
Area iyoyi yatiri kutaura iyi, pane panonzi nzuzu.
Mm-hmm.
Zvichireva kuti kuti pane mvura dziri pasi ipapo. Zvakagadzirwa nemvura yanga ichichera ichiramba ichingochera ichiramba ichingochera. Kusvikira yaita nzizi dzepasi dzinenge dzekuchinoikezi. Saka mvura idzi dzinobva kure. Dzinotangira kure chaiko kuBotswana. Kune kunonzi kuOkavango Delta. Mukatarisa mvura dzekuOkavango Delta nekuwanda kwayakaita mvura yacho iyoyo, motarisa karwizi kanobuda ipapo, hazviite kuti mvura yese iyi inongoenda mune karwizi ikako. Mazviona? Saka tofanira kubvunza kuti iyi mvura yese iyi iri kuenda kupi? Saka vechinyakare vanotaura kuti idzi mvura idzi dzinofamba nenzira dzinokosha. Ndosaka tichiti isu kana tichitarisa nzvimbo dzedu idzi dzatinogara, pachinyakare vaiti kana yasvika imwe nguva vaimbotama.
Saka pari zvino takatarisa kudaro nezvaitika izvi kuchimanimani, chii chinofanira kuzoitwa? Vanhu vari kuchema chema kuti chitibvisai apa motiendesawo pamwe pakanaka. Zvii zvingadzidzwe nehurumende pane zvidzidzo zvamaita muchisanganisa zvechinyakare nezvamunazvo zvemazuvano?
Zvaakuda kuti zviitwe izvozvi, tinofanira kuti mazuvano katane mukano yekuti tikwanise kuona kuti aspace pakamira sei. Ndo patinofanira kutanga ipapo. Totarisa kuti nzizi dzepasi dzasvika pati, uyezve zvichazoita sei kana mhepo idzi dzadzoka zvakare. Saka ndikanditaura nechirungu.
Taurai henyu. Asi pari zvino imbobatai makadaro. Timbotaura nevamwe sisi vari panapa vari kuchipinge. Sisi Salim Mulambo, muripo here panhare? Pane zviri kutaurwa here nyanya panyaya idzodzi dzekuti vanhu vabviswe mune dzimwe nzvimbo dzakawanikwa dzichisangana nedutu mupengo iri, tichinzwa zvanga zviri kutaura vamusika vanhapa?
Unono ndairipo ngekutoti vanhu vakawanda vakabvunduka ngemvura handiti. Asi chiri kuitika kuti mvura yacho yadarika, saka vanhu kuti vabve havadi ngendaa yokuti vanonge vechiti indawu dzemaancestors edu. Inokuti tibve hazviiti ngendaa yokuti vanozviningira vechiti ivo hai vanhu matraditionalist vanoti pane chiri kushaishika chinosisira kunasirwa. Hino vanoti ndaiyoyo ikanasiriswa ati zvinokona kuitika kuti tirambe takagara tiri panapa. Vanhu vakawanda havasiri kuda kubva, vanoreketa ngekuda kubva, vanhu vakanyanya kuvhunduka ngechipiko chinechi. Asi tingati vazhinji vakona vanongoti tiri kuda kuti tinasirirwe mbatso dzedu tirambe takagara panapa ngendaa yokuti ndipo pane zveshe zvetinosiya.
Motaura nechindevele izvozvo, kuti what are the people they saying about moving? We've just heard from an architect there, Mr. Msikavanu, just saying there is need for an agent, you know, need for government to actually look into this area to see whether they can resettle people or to, you know, wherever it is that people are going to be taken, there has to be some kind of study done. But what are the people there saying? in where you are in the valley.
All right. Abantu abaningi abalapha abafuna ukusuka lapha ngoba bathi yikho lapha okulabo khokho babo, yikho lapha okulempilo abayaziyo. Yeva bathi bona bethukile ngalokho okwenzakalayo, okwenzakale ngamalanga endawo adlulileyo. Kodwa into ekhona bathi hayi ngumumo ongalungiseka ngoba bathi nxa bekhangele kusho ukuthi kulezinto eziphambanisekileyo ezimele zilungiswe. Ngoba nxa sebekhangela ngendlela ezendulo bathi kumele kube ingxenye yokupheka utshwala kuthaywe kucelwe emadlozini kuzwakale ukuthi yikuyini okwenzakalayo. Kodwa ukuthi sithi abaningi bakhona bafuna ukusuka, hhayi abafuni ukusuka. Bona bathi bafuna ukuthi beyakhele izindlu zabo eziqinileyo, izindlu zokuthi bebe belokhu behlale besendaweni le ngoba bathi yindawo elamasiko abo.
Mm-hmm. Ah, siyabonga, sure. Tinotenda chaizvo, sisi Salim Lambo, muvenezi varakanaka. Mr. Msikavan, you're hearing there from Salim Lambo, who actually is in Chipinge, although she's not in Chimanimani itself. But how do you convince people? I know there's a lady that I spoke to earlier on who she said, judging from what she saw, she's ready to move. But you were just about to explain that how does government now know where to relocate these people where they will not be affected by cyclone? You know, putting into consideration traditional beliefs and what Sally talked about, that some people believe maybe it's, you know, the spirits have to be appeased and then everything will be okay.
So I was having goosebumps when my sister was in Svanam Lam, the custodians of water. So, this is not by accident. What happens with the Earth as it rotates around the sun?
Mr. Msikavan, you have to be really, like, brief because we have a minute only for you to explain.
Okay, now, the Earth rotates in such a way that after 41,000 years, it tilts to and this always happens. This is accounted for in ancient knowledge systems and passed on verbally to certain people. I have been fortunate enough to learn from some of these people with ancient knowledge. And what Sally is saying is very true in the sense that we need to listen to how things were done in the past and stop being arrogant to think that we know things that have been happening for centuries and millennia. Understand?
Yes. Wrap it up. We've got a few seconds to go.
We need to be able to build our settlements in areas that are protected. Away from these winds.
Thank you very much. We hope that you will be part of maybe the team that will help Zimbabwe to actually, you said that you would be mapping this area. I think this is a conversation for another day because time is not on our side. So for now, I have to let you go because we're really behind time. But I will come back to you and I'll be interested in knowing what you've discovered after mapping this area. Thank you very much.
All right. Thank you.
Tina kutini mempikote ya kuti dai mafonera vanase kuru wawe kutuzitaura kuti zvakamira sei. Varikuti maonero angu vanhu vekuchimanimani ngava vakire kunzvimbo dzakakwirira dzisingasvike mvura vovaka dzimba dzakasimba hapana anoda kubva pane vadzimu vake. Saka ndozvikutaurwawo zvanga zviri kutaurwawo nevanyarikani vatanga tiinavo nhasi kuti kazhinji kacho kune avo vechivanhu vanhu vakawanda havadi kuti vabve panenge pane vadzimu vavo asi vamwe vari kutiwo zvinofanira kunyatsotariswa kuti zvakamira sei. We have Felicitas Masimbe who is writing, watching you from America. Thank you very much. So I would like to thank all our guests who were with us here on the program. We had Maureen Asa, based in Kentucky, Sally Mlambo, based in Chipinge, and we had Leslie Msikavanu in South Africa. I'm Marvelous Mklanganya, who is saying have a very good evening, and we do keep our prayers for those people in Chimanimani and those in Mashingo. Have a very good evening.